wa isu sebato takamira semsanga mwena takamira pavanhu asi damzikura tsukuita nyaye vano pepesheka nekuda kubata bata pese pese kuhwisa vamwe vanhu ndoda muzikura taita saka vari kuda kuedza nepesi kwanogona vakatanga nemukomana dhaki vakaona zvirikubuda zvaku ndati kukera tumwe tumapolisa parties aiwa ikodzero yavo ngavaite mapolisa parties avo vati project yedu haikwanisi kudhichepwa nekuti anzi kwazoita munhu wakadai azotivatitare project yedu sofa vanhu vezimbabwe vanoziva vatungamiriri wavo vanhu vezimbabwe vanoziva batoro avo vanoziva vanhu vanovakwanisa kuvatungamirira kuenda kukera
vagaka nje manzwa mashoko ataurwa navasatoya nemashoko ari kungobudawo ekunzi ZANUPF ndo yakatungamira kuumbwa kwebato idza reCitizens Convergence for Change munoti
maitabasa mukoma dambudziko rine vakomana vemudc alliance ndarekuti havafunge Citizens Convergence for Change anongova mabvi matatu echirungu anogona kushandiswa nemunhu upi zvake anorarama munyika saka kana paita munhu aregista bato rake rezvematongerwenge achishandisa mavara matatu asiri emdc alliance aya mazwi achembera mazwi akatanga kushandiswa kubva chirungu chichigadzirwa izwi rekuti change harisira nhasi izwi rekuti citizen harisira nhasi saka kana vaakupindurwa nemweya wokuti munhu abatanidza mavara matatu avanofarira voti ndeavo zvinoreva kuti havana pfungwa oraiti dai zvichiita ngavachitiunganidzira mazwi ese echirungu avanofunga kuti anobhirongwa nemdc alliance then voenda vono aregistaka vanhu vasina zano vanhu vasingazive kwavari kuenda vanhu vane chinono vanhu vasina kurongeka ndo zvichaita kuti vape vasina kutonga nyika izvozvo
vasachuwai munoti nemashoko avagaka nje
aiwa ngadzinge dzakajeka kumhuri yezimbabwe kuti Citizens Convergence for Change iprogram kana campaign agenda yakasetwa nebato remdc alliance nemutungamiriri vanelson chamisa vachiparura hwaro hwe2021 agenda muna january gore rino vachamisa vakaparura five agenda program kusanganisira the people's agenda, government agenda, the reform agenda, the citizen convergence agenda, and the global agenda. So citizen convergence itori agenda, itori program yatirikufamba nayo kuti aiwa ngatiungane, ngatinge tichiisa musoro pamwe chete, ngatinge tichibva kwakasiyana-siyana patiri tigadzise zvinhu zvedu sevana vezimbabwe. Ndo dingindira redu ratirikufamba naro madingindira five ese akaparwa nemukuru wedu mukuru president wedu vanelson chamisa saka haisi nyaya yekuti hanzi isusu tiri kuti citizen convergence itari bato no haisi itari bato redu bato redu rinonzi mdc alliance itinavona president nelson chamisa saka asi citizen convergence iprogram iri kuitwa nevana vazimbabwe iprogram iri kufambira mberi nenyika yese kusanganisira nevakudiaspora vari kuungana pamwe chete
vagaka nje tinonzwa kuti muzimbabwe mapato haanyoreswe nezvekisa zvakaona zvakaitwa nebato reccc izvi asi ndo pari kuzobva pfungwa yekuti ZANUPF iri kuda kukanganisa mdc alliance munoti nenyaya yekunyoreswa kwemapato
zeki ndiyo inorejesa mapato aya saka vanhu vanorejesa vanotoita nguva ichipo senzinogara yatema mukoma jonga saka haisi nyaya yezasi kuti dai iri kunzi riri zita ravo asi ivona chamita izvozvo vanozvitumidza kuti mdc alliance saka zita rekuti citizens convergence for change vari kuti ndiravo pakudivi ivo vamdc alliance
vasachuwai imiwo sebato chii chiri kuita kuti munonoke kuzivisa zita ramuchazoshandisa musarudzo
vajonga chinhu chasizi chinhu chidikichi achisi chinhu chebazemudhichi akasikatakisa ibato rinotonga nyika yezimbabwe ibato rakabata nyika yezimbabwe chinhu chevanhu vana vezimbabwe ndo vanofanira kutaura zvinofanira kuitwa hatiudzirwi nevanhu vezanupf kana kuudzirwa nadhaka
vagaka nje kune vamwe vari kuti ZANUPF iri kufara zvikuru nekuumbwa kwebato irori recitizens convergence for change munoti
ZANUPF semusangano hauna nguva yekupemberera kumuswa kwerimwe bato kana kuine vanhu vakapemberera kumuswa kwerimwe bato vanhu vari kupemberera kuti munyika muno mune kuzotonga kuzere hakuna zveimwe nyika ine mapato akawanda sezimbabwe izvozvo chete zvekuti kune mapato akawandisa muzimbabwe zvinoreva kuti political space yakavhurika zvinoreva kuti Saka vana vezimbabwe havarambidzwa kufarira hurumende zanopiwe zvekuti inova